I can confirm with, I'm going to challenge that. But the issue is even there, but at the present moment, the party has not yet given go ahead. No one is campaigning at the moment until the party has actually said you can start campaigning as a candidate. It is a will and deny. As it is now, it's a will and deny. But the party and the government has said that in my elections or in my primary election. Therefore, to campaign on my papers and so on, as far as I after announcement, yes, it was in a party, but now we are looking for new candidates. Because names, I think those are the people who are almost those, Omar, Uma, and so on, who are going. But even myself, as I understand the campaigning on the ground, because unenge wakuita violate my party rules.
Ko vamwe vanenge vari kukwikwidza nemi vanenge vari kuti vapfumvuti vanenge vari kumanikidzira mapurisa nemhuri dzavo nemasoja kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vazovavhotere kuprimary election. Ichokwadi here ichocho?
Unoziva Zulu, what you are doing is decampaigning me now. Uri kutondiita decampaign. Maybe zviri kukurwadza. Pamwe zviri kukurwadza kuti kumanikidza. Iwewe wakakurira muany other state here kana kuti kwete. Yokuta ziva kuti state ni mitemo and the government has got its laws and everything.
Inini ka murikuona zvinoitika ka mukoma wangu. Pane vamwe vanenge vachikwikwidza nemi. Saka isusu zvatinoita ka tinokufonerai. Tinokufonerai tokubvunzai kuti mupewo divi renyu. Hatingotaure chete ngoti ndingati zvekuti.
Chinzwa Zulu. Wanani vanotaura ndozvinana kukwidzana nemunhu we ndeupi munhu andada kukwidzana ende ndiri kukwidzani sokutaura kwandakuitira kuti inini hapana handina kana even right yokutaura kuti ndikunokukwidza because the party yachona haisati handipe right to do that.